vachitaura paurongwa hwekuparura chirongwa ichi nhasi pagred Zimbabwe Ruin. Ambassador Nichols vati chirongwa ichi chaitwa kwemakore maviri uye vanokoshesa nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro pamwe nenheroondo dzenyika.
The project here is a $475,000 two-year effort. Stephen Battle
from Guaichi ndeche 475,000 uye ndeche makore maviri tizambotaurwa na Stephen Battle tichaita basa rekudzoredzera nzvimbo iyi tichibvisa muti welangana kamara tozovakiridza mudhuri uyu waoma.
Ambassador Nichols avo vatanga vatenderera nekukwira gomo raigara mambo wenzvimbo iyi vati vafara nekuona masvingo akavakwa pasina dhaka nesemende uye vachiona tsika dzechinyakare dzaitwa panzvimbo iyi. Muzinda weamerica waparura chirongwa ichi uchibatsirwa nesangano rinoona nezvekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa pasi rose reworld monument fund kana kuti WMF pamwe nebazi rehurumende yezimbabwe rekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa munyika. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuWMF vaStephen Battle vati vanofara zvikuru kushanda nehurumende yeamerica pamwe neyezimbabwe mukuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa uye tsika nemagariro evanhu.
US Embassy and the people of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people.
Vanofara zvikuru kuuya kuno kunzvimbo yemasvingo. Ndinotenda muzinda weamerica nevanhu venyika iyi nechirongwa ichi. Ndinodawo kutenda vanhu vezimbabwe nekutiimba kuti tiite basa iri. Tinonzwisisa kukosha kwakaita nzvimbo iyi kuvanhu vezimbabwe uye ticharemekedza zvikuru uye tinofara kuti tava nemukana wekushanda panzvimbo yakakosha muafrica yose yegreat sea.
Gurukotora redunhu remasvingo vaezra chadzamira vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti zvichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika asi vakurudzira america kuti ibvise zvirango zveupfumi zvavati yakatemera zimbabwe.
Tinotenda rubetsero tinogamuchira zvakasimba takanangana nevhizheni yapurezidendi apa middle income economy saka togamuchira rubetsero kwavo kana kuchiuya guru rubetsero sokwauya kuziya kusina mamwe maissues yaizvo.
Mukuru wemabasa mubazi rekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekushanyirwa munyika Dr. Godfrey Mahachi vatendawo mabasa aitwa neamerica.
Great Zimbabwe inzvimbo inoda kuchengetedzwa, inzvimbo yava nemakore akawanda mazana namazana makore, saka inoda kuti igare ichigadzurudzwa yatinoti restoration muchirungu. Saka rubatsiro rwakapiwa ruchaita kuti iko senational museums and monuments of Zimbabwe tikwanise kuita mabasa iwayo anoita kuti iko nzvimbo ino ive yakavandudzwa zvinoita kuti iko vashanyi kana kuti vanodzidza vawane nzvimbo iyi yakanaka.
Vagari venharaunda yenemamwa umo mune masvingo eGreat Zimbabwe vatambirawo chirongwa ichi vachiti chinoita kuti nzvimbo yavo irambe ine kukosha kunoda navashanyi vekunze. Vabotswo Mushai vachimirira Ishe Nemamwa vati zvaitwa neamerica zvinorumbidzwa uye zvakakosha mukuchengetedza tsika.
Indonzi Botswo Mushai ndakamirira Chifi Nemamwa ndaona rubetsero rwatapuwa nevanhu vekuamerica neambassador wekuamerica zvichaibatsira zvakanyanyisa nekuti vanhu vaicho vachawana mabasa. Hapana munhu ngauzobva kure kure aichiwana basa iroro rekuti abvise landana iyoyo, uyezve landana yanga ichokonzeresa kuti zvimwe zvigwere zvemombe kana mapunda mumasamera. Saka tikabvisa landana iyoyo itodzokera pachinyakare chedu kuti pasina landana mazuva akatanga kuvakwa nzvimbo yedu ino. Saka ngati miti yekare yose yanga isingabudi ingakwanisi kukura zvakanaka nelandana yakuzokura zvakanaka.
Muzinda weamerica wati imwe mari ichashandiswa kuvakurudza midhuri yematopots kumatebhele south nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro asi pagreat Zimbabwe vati mari iyi ichavakiridza mudhuri nekuchengetedza nhoroondo yetsika dzepasichigare uye kuchauya vana mazvikokota kubva kuamerica nemichina yechizvino zvino ichabatsira kuchengetedza nhoroondo idzi. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.